zuva ranhasi guru rakapera kamuchikweuka 17 November 2017 ndopakaitwa mashi kuzimbabwe yaya big march yakaitwa pakabviswa mugabe ende kwangu akataurwa izvo chinhu chinenge iri operation restore legacy and we are seeing today kuti tave ne 1 year taita izvozvo so we are coming back and we are saying to the people of zimbabwe 1 year after tabvisa mugabe what has happened what have we done 1 year after mugabe vabviswa operation restore legacy which legacy has been restored pane legacy here that year restorewa ipapa pakazonzi hanzi 1 year into the new dispensation pane any dispensation chaitika chiri kuoneka kuti chiri new chii ipapa saka ndozvati tiri kurakidzira izvozvo tichitarisa kuti tave negore ngatidzokere kumasure titarise kuti gore racho tafamba sei nhano dzatafamba nadzo ndozvati tiri kutarisa tacho
saka kuratidzira kwamuri kuita mudc muri kufamba sei
tatangira pano paembassy of zimbabwe taka tivamba kuti nezuro vakavhura ndipatasangana iye zvino tichamacha tobva pano toenda kuunited nations kuinformation center tonomira mira zvidioko tichiimba zvinoi kupa timaspichi twedu ende tozodzokera nekudzimba dzedu
muri madzimai akawanda zvakadii vakwanisa kuungana
nezo tanga tiri vatatu chete inini ndobva kugeorgia nevaviri vakabva kutexas nhasi tiri 5 inini wekugeorgia 2 vekutexas vaya vaya ne1 abhururuka asvika makusena bva kuchicago ne1 auya netreni kubva kumassachusetts
pane vanhurumewo here vapindawo mukuratidzira kwamuri kuita uku
vana baba hapana tasvika taingori nemapromises ataingonzi nezuro tichasvika saka tiri kumbomira kutionti vanhu vachasvika sii tivanga tikuri kutonhora kuti ese zvikazuva kakubuda tikutarisa pamwe vanhu vachadii vachasvika vakawanda hapana tasvika so far
saka mune vamakatarisira here kuti munonosiya magwaro
magwaro takasiya nezuro nosaka takaita nezuro nezuro yakanga isiri yekurakidza zvakanyanya yanga iri yekunosiya magwaro bhozi yanga iri dziri ngumi maofisi akakavhurwa takasiya maofisi akati wandei nezuro magwaro atakasiya ikoko